Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Mangwanana kana kava tereri tinosangana zvakare mangwanana nhasi uri musi wechipiri kukadzi 26/2019 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vanosvika mamiriyoni mashanu votarisana nenzara muZimbabwe. Mapurisa ane pfuti oenda kumba kwa muzvare Johanna Mamombe vanhu vanhengo yeMDC vachimiririra bato iri mudare reparamende kuHarare West vachiti vari kuvatsvaga. Hurumende yovimbisa kuti haicharambe ichikwereta mari uye kudhinda imwe yemabond notes mushure mekuparura mari yeRTGS dollars. Tichakupai zviri kubva kuvateereri veStudio 7 pamashoko amunenge matitumira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichauya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano revanorarama neusope reAlive Albinism Initiative rinoti riri kushushikana zvikuru nekupambwa nekuurayiwa kuri kuitwa vanhu vechisope kuMalawi. Munyori mukuru wesangano iri vaBrian Melvin Stole vaudza Studio 7 kuti mitemo yave kuomesera vanhu vekuMalawi zvekuti ng'anga neavo vanoita zvemishonga yechivanhu vachishandisa mitezo yevanhu vane usope haisi kunyatsoshandiswa zvakanaka kuti idzivirire kupondwa kwavo. Vastole vati miganhu yeZimbabwe nenyika dzakapoteredza yakareba zvekuti vanhu vanopinda nekubuda vasingazivikanwe vakawanda. Naizvozvo pave kutyirwa kuti vamwe vanorarama neusope vari muZimbabwe vanogona kuguma vapambwa. Vati naizvozvo sangano ravo raronga musangano mangwana chitatu nemumiriri weMalawi muZimbabwe amai eni yauka kumwenda kuti vasvitse zvichemo zvavo. Mukuziya nezvenyaya iyi tanonoka wande weStudio 7 abata vaStole.
Ine zvidambudziko guru ratinaro kuurayiwa nekuremadzwa kuri kuitwa vanhu vane usope kunyika yeMalawi. Tirikuona isu nekutsutsumwa kukuru kuri hapasi kupera vhiki tisina kunzwa kuurayiwa kana kuremadzwa kana kunyangaridzwa kwevanhu kwemunhu mumwe chete kavana vanhu vaviri munyika yeMalawi. Ndochinhu chiri kutitsutsumwa zvachiri kutisuwisa izvezvi.
Sei muchinetseka nezviri kuitika kuMalawi musati mapedza zviri kunetsa muZimbabwe?
Zvinoitika ndezvekuti mabhodha edu haana kunyatsomira zvakanaka. Tingati isu mabhodha edu haana kuchengetedzeka. Saka zviri nyore kuti munhu angopinda achibva mune imwe nyika ouya otora munhu oenda naye kune nyika iyo kuno vashandisa zvemishonga zviri kuitika ikoko. Nokuti mitemo yekunana Malawi yakuita ichioma kune vanhu ivavo vari kuuraya vanhu. Haisi kunyanyisa zvayo kuoma zvatotarisira, asi yakuita ichinyanyisa kuchengetedza vanhu. Saka kana zvikadaro vanhu vachapedzisira vaipa munyengekete seyedu. Tinoziva kuti kuna vanhu vakawanda vanotojamba mabhodha vachienda naMalawi kunana Mozambique. Saka zvinogona kungoitika izvozvo kuti munhu anouya obiwa oendwa naye. Ndosaka tine kushushikana pamoyo kwekuti zvinogona kungoitika. Zvinogona zviri kutoitika asi tisingazivi pane ino nguva.
Saka imimi nesangano renyu chii chamuri kuronga nenyaya iyi?
Tiri kuronga isu kuti musi wechitatu musi wa27 tiri kunosangana nemumiririri weMalawi muZimbabwe ambasada Kumwenda. Tatotaura navo tichasangana nawo musi wechitatu toronga toonesana dambudziko maonero atiri kuita zvinhu uyezve tiri kunyora tsamba yekutsutsumwa inonzi pachirungu petition iri kutenderera muvanhu vedu vane albinism muno muzimbabwe yatichange tichizoenda nayo pane zuva ratichawirana na Miss Kumwenda kuti toiendesa riini kuti tionesane kuti ndo zviripo izvi ndo zviri kutaura vanhu kuti kana paine zvinogonoka zvikone hurumende yavo kuitira kuti vanhu vedu vange vakachengetedzekawo zvinge zvichigadziriswa
mungati hurumende yezimbabwe iri kukuitirai zvakakwana here
kwete hatisi kugutsikana nezviri kuitika nokuti tine mafuta atinoshandisa anonzi masunscreen lotions mafuta aya hapana ari kumagadzira muno muzimbabwe nokudaro anotengwa anotorwa kune dzimwe nyika tanga tinotarisiro yekuti sezvinoitawo hurumende pazvinhu zvakakoshera vamwe vanhu sezvakaita semaARVs kune vanorarama neutachiona weHIV dai mafuta aikwanisa kuti hurumende imawanisewo kuvanhu vedu zvinotirerukira
mataura nezvinonetsa kumabasa chichemo chenyu chikumbiro chenyu ndechipi panyaya iyi
tiri kudawo kuti vanhu vedu vave vachinozvimirira panyaya dzezvemari asikuti vanhu vangu vanhu vanoramba vachipema vachimirira kupiwa zvinhu nekudaro tiri kushanda nevevanoona nezvemari vanonzi pachirungu mafinancial institutions kuti vakwanise kupawo vanhu vedu mari yekutanga mabhizinesi maloans wovadzidzisawo kuti bhizinesi racho rino bhizimusi rinoitwa sei unokwanisa sei kuti uwane maprofits kuti urane bhizimusi rakanaka
avo vanga vari munyori mukuru weAlive Albinism Initiative vaBrian Stole vachitaura vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Mapurisa gumi nemanomwe ainge akapakatira zvombo akaedza kupinda zvine chisimba nezuro manheru kuGlenora kumba kwaamai venhengo yedare reparamende MDC inomirira Harare West muzvare Johanna Mamombe vachiti vari kuvatsvaga. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudayirwa. Zvichakadaro zvinonziwo mukuru wesangano rakazvimirira reHeal Zimbabwe Trust vaRashid Mahia nezuro vakasungwa nemapurisa vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende yemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Izvi zvakatevera kuratidzira kwakaita vanhu muna kukadzi vachitsutsumwa nekudhura kwainge koita mafuta ekufambisa dzimotokari. Vamahiya avo vainge vachitsvagwa vakazvipira kumapurisa vachibva vapomerwa mhosva iyi pasi pemutemo weCriminal Law Codification and Reform Act. Vamahiya vakaenda kukamba yeHarare Central nezuro vaine gweta ravo vatonderai Bhatasara veZimbabwe Lawyers for Human Rights. Vamahiya vanonzi vakaronga kuratidzira musi wa3 na6 zvita gore rapera asi vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi. Vari kutarisirwawo kumiswa pamberi pedare raMajor Street muHarare nhasi. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti kunze kwavamahiya vakuru veZCTU vesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe nevamwewo vakambosungwa vachipomerwawo mhosva imwe chete iyi. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vanokokera mabasa eCrisis in Zimbabwe Coalition kuchamhembe kweAfrica vaBlessing Vava. Mangwanani vaVava.
Mangwanani vaDuni.
VaVava, tiri kunzwa kuti vamahiya vakasungwa nezuro. Mungatiudze kuti zvii zviri kuitika chaizvo panyaya iyi?
Sekuzwa kwenyu vamahiya vanova satigaro wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vanga vari kupomerwa mhosva yekunzi ndivo vakaronga kuratidzira kwakaitika muna ndira kubva musi wa16 vanonzi ivo vane musangano wavakaita kuHarare muna November musi wa3 uyezve musangano reCrisis riri kupomerwa kuti ndiro raiita nekanti coordination kana kukokorodza vanhu kuti vaite kuratidzira ikoko. So vamahiya vakanga vari munhuanga nemapurisa tiri kutsvagai kuti mupindure mhosva yavanga vari kupomerwa ende munoziva kuti muna ndira vamai vamahiya vakabatwa nechisimba nemapurisa vakarohwa vakabatazve mumina wamahiya achipomerwa mhosva yekunzi ataure achimanikidzirwa kunzi ataure kuti vamahiya vanga vari kupi. So nezuro vamahiya vakaenda kukamba yemapurisa yeRecentral kwavakazvipereka uku kwavakasika vakapuwa mhosva yekunzi vanga vachida kukudubura hurumende yavamunangagwa. Saka tirikutarisa kuti vanoenda pamberi pedare mukuvara nhasi.
Saka ichokwadi here kuti vanga vambobuda munyika?
Vamahiya havana kubuda munyika, vanga vangori munyika yezimbabwe. Tinoona kuti kwava pane mamwe mapepa uye mamwe maripoti aitaura kuti vanga vabuda muzimbabwe, asi hakwete havana kubuda muzimbabwe, vanga vari muzimbabwe.
Ivo vari kutiwo kudii nemhosva yavari kupomerwai, uye zviri kunzi masangano akazvimirira oga ndiwo akaronga kuratidzirawo? Kuti takambonzwawo mutungamiri wenyika vamunangagwa vachitaurawo mashoko iyayo.
Vamahiya vanoramba mhosva iyi ende uyezve isu sesangano recrisis tinoiramba mhosva iyi nekuti hapana zvinhu zvakadaro zvakaitika. Maonero atinoita, tinoona dziri dzimwe nzira dzoda kushandiswa nehurumende yamunangagwa kuti dzivhare masangano akazvimirira, kuti masangano akazvimirira anga aripo kutaura muutongi hwakashata huri kuitwa nehurumende yamunangagwa. So tinoona izvi zviri kuitika senzira odano zoda kuitwa namunangagwa kuti vanyaradze masangano akazvimirira akataura kushata kutandingati kutoronga kuri kuita hurumende yamunangagwa.
Asi ivo vanenge vaimbotika vavhavha vaizviti vane umbo ivo vaiferefeta nyaya yekuti pane musangano wavati wakaitwa musi wa 3 na 6 zvitau wavaiti vainge vaine chinangwa ichocho chekubvisa vamunangagwa pachigaro.
Kana muchida kuona kuti inyaya yechinangwa iri kuenda, tarisai muone kuti vakasunga mutungamiri wezvesiti nzungu, vakasunga mufundisi vamawariri, vakasunga nevamwe vanenyati maatizi. Asi pari zvino hapana umbo hwati hwauyiswa padare kune vese ava vatiri kumatare dzimhosva. Tinongoona kuti dzingori nzira dzaingoshandiswa navamugabe dzakushandiswa zvina munangagwa kuti dzinyaradze dzichiudzire vana vezimbabwe vanenge vachinyunyuta nekuda kweutongi hwakashata hunenge huchiitwa nehurumende inenge iripo. Isu sangano recrisis Zimbabwe Coalition, zvinhu zvatinoita zvinhu zviri pachena. Tiri sangano rakanotevedzera mutemo wemuzimbabwe, tiri sangano rakarejiswa mukodzero nemuenderano wemutemo yemuzimbabwe. Zvese zvatinoita zvinhu zviri pajekerere, hapana zvatinoita zvakavanza. Uyezve misangano vari kutaura kuti waironga kukurumira hurumende handifunguti ichokwadi, ende handisi chokwadi. Tinoziva tese kuti ingori nzira dzehurumende iri kutya dzehurumende inoda kuzvanirira vanhu dzehurumende isingadi kuzoropodzwa. Inopedzisira yosaga kuti inenge yakungoona mumvuri pese pese kuti kuna vanhu vakuiisa pachidaro.
Asiwo vavhavha takanzwa kana vamwe vakuru venyika dzekuchamhembe kweafrica vemusadhakum vachiti ivo vainge vatambira zvavainge vaudzwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti kurongwa kuratidzira kwanga kwakarongwa neveMDC pamwe nevemasangano akazvimirira. Imi makambowanawo here mukana wekuti mutaure navo vakuru ava vesadhaki?
Isu mukana wegawa takawana wanga uri gore rapera zvese zvanga zvaitika patakatungamira delegation yakaenda kunosangana nasachigaro wesangano wesadhek anova mutungamiri wenyika kunamibia. Patakanogara nepasi itakutimupeo aone manwiriro anoaita zvinhu zvanga zviri muzimbabwe. Uyezve pamusangano iwoyu takatomutaura kuti isu tatifunga kuti dei sadhek sangano rekuchamhembe rinosanganisira nyika dzezvekuchamhembe ragadzirisa nyaya yemuzimbabwe ngavasaitarisira nepsaidi, nekuti zvinhu zvinoitika muzimbabwe zvinokonzeresa kuti nyika dziri kuchamhembe dzimwe dzimwe affected nenyaya iyoyo. Asi kubva pamusangano iwo watakaita tangatichitiraya kutanga tichizama nepese patinogona tiio tinokwanisawo kusangana nedzimwewo nyika dziri kuchamhembe kusanganisawo mutungamiri wenyika yesouth africa nedzimwe nyika kuti tivaonesewo ende tivaudzewo kuti no muzimbabwe zvinhu zviri kufamba zvakadai zvakadai zvakadai. Asi semazere enyu zvinhu zvinonetsa kuti usangana nevatungamiri vedu venyika yemunomo. Asi tinoimba kuti ticharamba tichivaonesawo kuti vaonzwisise kuti zvimunitso zvevana yezimbabwe zviri kubva kuti makatarisa meeting yakaite yesadhek yakaburisa yandingati statement yamamuchitaura iyoyo. Tinongoradza izvi kuti vakangonzwa ivi rimwe chete divi ramunangagwa, asi dai wavo zvaidyira ivi musangano rinopikisa nesuwo wemasangano akazvimirira tawana mukana kuti tipewo yandingati side of the story yedu kuti vanhu tipewo kuti zviri kuitika muZimbabwe hatisi kuti zvinhu zviri kukonzerwa nenyika dziri kunze asi inyaya yekuti pane nyaya dziri kunetsa nenyaya yeutongi usina kunatwa hakunangagwa nenyaya yemaelections hasina kubuda zvakanaka nenyaya yekuti vanhu vari kumbunyikidzwa muZimbabwe hazvinei nekuti pane vakakumbira hurumende asi sevana vezimbabwe tiri kuti aiwa dei tagara pasi taongorora uye tataurirana sevana vezimbabwe tigadzirise zvinonyika zviri kunetsa munyika yedu yezimbabwe.
Aiwa, tinotenda zvikuru vavhavha nekupinda muchirongwa chedu.
Tinotenda vazuru nekutikoka kwamaita.
Tinotenda zvikuru avo vanga vari vaBlessing Vava vanokokera mabasa eCrisis in Zimbabwe Coalition kuchamembe kweAfrica vanga vari parunare kuSouth Africa. Mune imwe nyaya, gurukota rinoona nezvemari vaMutuli Ncube vanoti Reserve Bank yatanga kuendesa mari yekuAmerica kumamwe mabhanga kuti atange kukweretesa makambani makuru mari yekutenga zvikwanisiro. Vachitaura nesangano renhau reReuters neZuro, muzvinafundo Ncube vakati hurumende haisi kuzodhinda mari sakare yematreasury bonds zvakapa kuti izoguma yanyura muzvikwereti. RBZ iri kutengesa dhora rekuAmerica nemari inosvika zvikamu mazana maviri nemakumi mashanu kubva muzana pazana remadhora kana kuti 2.1 to 2.5, asi pamusika mutema dhora richitengwa nemadhora mazana pazana remadhora kana kuti 1 to 4. Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries Vasfelani Jabangwe vanoti chivimbo chavo kuti RBZ ichazadzikisa zvairi kutaura zvekuti ikwanise kuwanisa vemakambani ava mari kumabhanga, uye vachifungawo kuti mutengo wemari uchagadzika nawo. Mukuzeya nezvenyaya dzemari idzi tabata tomboti tiende ku Indonesia uko kune vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vamasimba kuchera varipo here parunare. Tichaedza kuti tivafonere, nhare yavo iri kuti netsei, uye tine dambudziko vadiwa vateereri nenyaya yemishina yedu asi inenge iri kukwenenzverwa kuti igadziriswe. Toda kuti tikwanise kunge tichitaura namukoma Masimba Kuchera vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vari kuIndonesia pari zvino, asi nhare yavo inenge iri kumbotinetsei. Asi makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Regai tione kuti mukoma Masimba Kuchera vavapo here, nhare inenge yanga ichinetsei. Mukoma Kuchera, makadii?
Tinofara. Makadii.
Aiwa, tiripo, nhare inenge yanga yambodonha.
Ndizvozvo.
Mukoma Masimba Kuchera, pane nyaya iri kutaurwa navamutuli Ncube vachitaura ivo neReuters vari kuti ivo hurumende haisi kuzoramba ichidhinda mari dzemabond notes vachiwedzera pamari yairi kunzi RTGS dollars. Vachiti zvekupota vachidhinda mari kana matreasury bills zvakapera. Iko zvino vakuda kuti upfumi ugadzikane. Munoona sei mashoko aya?
Ya, ndinoona ari mashoko akanaka kuti havachadi kudhinda maRTGS dollars, asi kuti zvinhu zvinozokwanisa kuti zviitike here nedambudziko ratinaro rokuti iro vanhu vakawanda vari kuda mari kubva kuhurumende, vashandi vanoda kuti mari yavo iwedzerwe nezvimwewo zvakadaro. Uye tikatarisa maRTGS dollars aya haasisiri yamari iri yatingati iri electronic inofamba nemumhepo. Saka kudhindwa kwavari kutaura kwekuprinta, hongu hurumende inokwanisa kunge yati haichada kuprinta, asi iyo mari yacho inofamba nemumhepo inozofanira kurondwawo kuti tione kuti havasi kugadzira yakawanda here yakonzera kuti tinge tava nemaRTGS dollars achona kusvika parizvino.
Iwo maRTGS aya akawandisa, chii chaizvo chinozoitika?
Zvinokonzera kuti mitengo inge ichikwira. Rangarirai kuti vanhu vemuZimbabwe ndomari yavari kushandisa, ndomari yavari kutambiriswa, ndomari yavari kunzi vatenge nayo. saka imari inenge ichiderera mu uremu sekutsanangura kwamaita imini kuti mari iyi pare zvino vanoitengesa kumusika mutema vakuitengesa ne 400,000 emadhora. Saka zvinoreva kuti imari inoramba ichizodzikira muremu, zvinokonzera kuti zvinhu zvoomere vanhu vakawanda nekuti mitengo inenge ichikwira. Uremu uyu tiri kuenzanisa nemaus dollar.
Tichienzanisa idzo mari idzi vakuchera, tiri kuona kuti kumabhanga vakatanga iwo ne 2.5 pamusika mutema, pana roadbot apo vari kutiwo 1:4 ava vari kuti 1:2.5. Panozosvika here pekuti zvinobva zvazoti gedye gedye pamisika miri?
Zvinokwanisa kudaro kuri kuti vemabhengi vachazoramba vachikwanisa kuwana maus dollar. Asi zvatinokwanisa kunge takutoona zviri kuitika ndezvekuti vanhu vekumusika mutema vari kunotora mari iyi nemarifoma kubhanga vochinoitengesa kumusika mutema nemari yakatwirirei kuti vange vachiwana vari ndivo maus dollars achona. Saka kuri kuti Reserve Bank nemabhengi awana maus dollars akawanda ekupinza pamusika wavo, zvinokwanisa kuderedza mari. Asi dambudziko ratinaro rakakura sereke, haristomborere kuti tine mari. Dambudziko inyaya yeconfidence kana vimbo nesystemu yemabhanks yemuZimbabwe. Ndozvinhu zvinofanira kugadziriswa. Zvisinei kuti mabhengi awana $5 trillion yose inoperera mukusashanda zvakanaka, nekuti vanhu havana vimbo namabhanks. Vanhu vamedzerwa mari dzavo kakawanda nemabhanks iwawa. Saka nekuda kwekuti havachavimbe neyatingati sisimu yachona, ndoko dambudziko randaifungidzira kuti vamangudya vaifanira kugadzirisa, vanxube vanofanira kugadzirisa. Kuti vanhu vachitanga kuimba nemabhanki, vanhu vanoona sekuti vakaisa mari yavo mubhanki haichakwanisi kubuda, vakaisa mari yavo mubhanki inobva yadyiwa. Zvese izvozvo ndo zviri kukonzera kuti vanhu vasada kushandisa mabhanki.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma Masimba nekupinda muchirongwa chedu.
Ndinotenda ngoma.
Tinotenda. Avo vanga vari mukoma Masimba kuchera vachitaura vari parunare kuIndonesia. Iye zvino tombotarisa misoro yenhau iri munyika. Totanga nebepanhau reChronicle rine nyaya yekuti mumwe murume wekubhinga Fandison Mwinde wemumusha weBoloboza pasi paishe Sina Magonde kuLusuli akazvisungirira mushure yemekutema mudzimai wake nedemo achimupomera mhosva yekuita gumbo mumba gumbo panze. Mapurisa anoti zvose izvi zvinogona kunge zvakaitika pakati pechishanu nemugovera. Bepanhau repaindanet reZimLive rine nyaya yekuti ongororo yaro iri kuratidza kuti mumwe anozviti muprofita wekusouth Africa Auf Lukaku wekuDRC akanyepera kuita mapipi ekumutsa munhu kukereke yake yeAlleluya Ministries muSouth Africa makare. Mapipi ekumutsa munhu aya akaitika mushure mekunge anozviti muprofita uyu atenga bhokisi ndokuhaya motokari inotakura zvitunha. Bepanhau iri rinoti muprofita uyu akazonyepera kumutsa munhu uyu anonzi Elliot uye ainge asina kufa, asi yaive nzira yekuda kubata vanhu kumeso. Topedzira nekutarisa zviri mubepanhau reHerald iro rine nyaya yekuti mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vanoti hapana chakaipa nenzendo dzemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa dziri kushorwa nevamwe vanopikisa vachiti dzakawandisa uye dziri kupedza mari yenyika. Bepanhau iri rinoti vacharamba vakataura mashoko aya panhepfenyuro yeStar FM. Vacharamba vanonzi vakati Zimbabwe iri kuedza kuda kuumba hukama nedzimwe nyika, ndokusaka vamunangagwa vari kuramba vachifamba uye vakaenderera mberi vachitiwo hapana hukama hungakwanise kuumbwa zvakanaka neZimbabwe pasina kushandiswa mari. Iko zvino tombo tarisawo zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vari kuenda kuHanoi kunoita musangano wechipiri nemutungamiri weNorth Korea vaKim Jong-un vachiedza kunyorerana chibvumirano chekumisa kugadzirwa kwezvombo zvemhando yenyuklia neNorth Korea. VaTrump vanoti vanotarisira kuti vachabuda nechibvumirano. Asi vamwe vanoti musangano uyu kungotambisa nguva nekuti nyika yeNorth Korea haisi kuzofa yakaregedza kugadzira zvombo zvemhando yenyuklia. Gurukota mune imwe nyaya, gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muIran vaMohammad Javad Zarif vakasiya basa nezuro vasina kunyatsopa zvikonzero zvacho. Vakanyora tsamba paInstagram yavo vachiti vanoda kukumbira regerero pane zvavakatadzira vanhu kana zviripo, vachitiwo vaitenda mhuri yeIran nekuva pamukana wekumbotungamira. VaZarif ndivo vakanyorerana chibvumirano chekumisa kugadziriswa kwezvombo zvenyuklia pakati peIran muna 2015 nenyika nhatu kusanganisa America iyo inoti haichadi kuremekedza chibvumirano ichi. Topedzisira nekutarisawo zviri kuitika kuSomalia. America inoti ndege dzayo dzehondo dzakauraya varwi vechikwata chinopfurikidza mwero cheAl-Shabaab vanodarika makumi matatu nevashanu mudunhu reHiran. Muzinda wemauto weAmerica wePentagon unoti varwi ava vakaurayiwa vachiedza kufamba kuenda kune imwe nzvimbo kumamisha uko vaida kuzonorwisa hurumende yeSomalia. Kambo Kaoleza kubva kuna muchakabvu Dorothy Masuka. Kambo kataridza tichirangarira muimbi uyu akashaya muJohannesburg nemusuwe muGovera. Muimbi akaimbawo dzimwe dzimbo dzakazoita mbiri nevamwe vaimbi dzakaita saPata Pata yakaimbwawo naMiriam Makeba uye namuchakabvu Oliver Mutukudzi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. United Nations inoti vanhu vanosvika mamiriyoni mashanu vatarisana nenzara muZimbabwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekwa nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina. Standekile Mhlanga munhau dzeIsindebele.